Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechina nyama vhuvhu 29/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inokumbirwa kuti itambirise vari pamudhandigere mari inosvika mazana matatu emadhora. VaRaymond Majongwe nevanakomana vavo vaviri vakasungwa nezuro. Botswana ingangopa zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru zvitatu kodzero yokubatwa sezvizvarwa zvenyika iyi. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti vari kukumbira hurumende kuti itambirise vari pamudhandigere mari inosvika mazana matatu emadhora. Vari pamudhandigere vanonzi vari kutambiriswa mari inosvika madhora makumi manomwe emaRTGS kubva kuNational Social Security Authority zvopa kuti vakawanda varegere kuenda kunotora kumabhanga. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamtasa.
Hakuna chiriko zviri kusiririsa vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kumanikidzika. Nhasi ndiri mumabhengi ndichiona harahwa dzedu nechemberi dzakwegura kwazvo dzichiuya kunotora mari. Dzosvika kubhanga kuya kuya kwakaiswa 80 dollars Zimbabwean dollar. Inowa yatova pasi kuaround 7 US dollars mwedzi wese. Tichitarisa kuti vanhu vakwegura vanenge vakuda mishonga, vanenge vachida kuenda kuzvipatara, vanenge vachidawo kudya kunovaka muviri nekuti simba rashoma. Vanenge vaine zvakasiyana siyana, vamwe havachaoni vanoda kugadzirwa meso, vamwe vane zvirwere zvakabva mumabasa. Saka vanenge vachida upenyu huri nani asi vari kupuhwa mari inosiririsa yekuti vamwe vavo vanga vafamba kubva kumareserva. Vanenge vatofambira pasina, vanongodzoka vasina kana seni. Mari yacho vari kuuya futi vorara mumakiyu emumabhengi vachimbunyikidzwa mumakiyu imomo, pamwe vachishayiwa, pamwe vachidi. Zvinosiririsa zvatiri kuona. Vakafirwawo nevarume kana nevakadzi vanga vachishanda vanopiwa mari yevakasiyiwa navashakabvu vari kupiwa 35 zim dollar. Inowa less than 3 US dollars or around 3 US dollars. Saka kuti kuti munhu anoishandisei, vamwe vari kutoona kuti kutofambira mari iyoyo kuya kunoitora kutopedza nguva nekupedza mari nekuti unodzoka futi usina. Saka pane zvakawanda zvinoda kuongororwa zvetapa gurukota redu richange riri mubhodhi rekuNASA. Taipa futi gwaro iroro rokuti ndochimwe chinhu chavari kufanira kutanga kunogadzirisa.
Asi imi sesangano revashandi munofunga kuti vari pamudhandigere ava vangapiwe mari chaizvo ingavakwanira?
Isu tinonzwisisa kuti vazhinji vavo vakashanda zvakanyanyisa vachibhadhara mari yaitenga. Saka mari yavo zhinji hainganzi hapachina nokuti yakatenga mabhilding anotooneka ari kutobhadhara rendi. Marenda anobhadharwa mabhilding iwayo ari kukwira mitero yayo zvakanyanyisa zvichienderanawo nekupera kuita mari yepasi pano ine simba. Saka tinenge tichiona kuti dai zvaiitwa kuti tiite zvaiitwa kare zvekuti inenge iri defined benefit yekuti kana waitambira mari yako tomboti iri 1000 pova guaranteed kuti pasalary inenge iripo unopuhwa 75% kana kuti 60%. Saka tichiona iko zvino kuti mamiriro akaita kunze dai vanhu vari kupiwa mari ingakwana kuita half yepoverty bottom line sevanhu vazhinji vatinotisikarisa kuti pamwe vakwegura havasina vana vakawanda asi vakapuwawo 50% yepoverty datum line zvinotibatsira saka tichitarisa tenichitidai vanga vachipuhwa 300 US tichitarisa poverty datum line yekupedzisira yemaus dollar yatinovimba kuti ndo yanga ine chokwadi zvimwe zvese zvimazvo akuuya mafiga akuundwa izvozvo asina chokwadi chizere nekuti pane kakuhanjana nechitsotsi chaakuitwa nevanogadzira mafiga aya
asika vamutasa pane zvimwe here zvingakwaniswe kuitwa nesangano reZCTU nasa ikaramba yakatsika madziro munokwanisa here kuenda kumatare kuti vanhu vari kubhadhara mari dzavo asi havasi kuzowana mari yacho yemujikandigere
tinogona kuti tizviite asi tinoda manje kuti mazuva ano kunyange kumhanyira kumatare kwacho vanhu vari kuti vachipera simba nokupera mwoyo nokuti tinoona kuti kunyange nyaya dzevashandi tikatarisa mamwe majudgment akabuda akaita sana zuva judgment aya nemamwe ari kungobuda iko zvino atinongotarisa tichiona kuti pari kuita kunga pane kadambudziko kekuti kunyange mumatare macho vanenge vachifamba negwara rinenge rine hurumende
mutungamiriri weZCTU vaPeter Mtasa vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Munyori mukuru wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti ivo nevanakomana vavo vaviri vari kutarisirwa kumira pamberi pedare raMagistrate muHarare nhasi mangwanani mushure mokusungwa nezuro mangwanani vachipomerwa mhosva yekukanganisa mapurisa kuita basa ravo nemazvo. VaMajongwe vanoti ivo nevanakomana vavo vari kupomerwa mhosva yekutadzisa mapurisa kusunga mahwindi akanga achikwidza vanhu mabhazi kumbudzi uko vakanga vaenda vachida kunokwidzawo mumwe mwanakomana wavo bhazi rokuti adzokere kuchikoro. Mwanakomana wavo mukuru ari kupomerwa mhosva yokubvarura hembe yomupurisa kuchitiwo muduku uyu ane makore 16 achipomerwa mhosva yekuroba mupurisa. Studio 7 yakundikana kunzwa kumapurisa pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMajongwe.
Ndandichiendesa mwana wangu anodzidza kumidzi State University kumbudzu. Saka pandanda kumusiya atotora zvinhu zvake zvese zvatova mubhazi ndopauya mapurisa akasvika pandiri ndakutobhadhara hwindi kuti hwindi uya mabhegi anga atakura ndopauya mapurisa akanzi iwewe uri kubhadhara chihwindi uri kuobvesera kuita trafiki panga pakagara mabhazi ndosvika kana 10 nemotokari dzakapaka imo dzinosvika kana 50 kana 20 asi vangozikonanga yangu inini ndokutanga kutondiisa cheni ndokutanga kunoitana neni mwana wangu angari mubhazi ndokudzika nepamusana pekuti angaona baba wake wakuharaswa ndobva kusvika pakati pangu nemapurisa akati musarove baba wangu uyiwo mudika ari fomu 3 uyi ndokudzikawo mumota ndokuuya ndokubata vanangu vari vaviri ndokuenda navo mukabha ndokuvarova tazobva ipapo ndokutanga kunoitana ndokutanga kunditi iwewe wabvisarisa trafiki kwautanga unotagenyaya kunzi wanga vachiti kuda kubvisa idzi pachinzvimbo ndikati handina kutaura zvekuti ndinovabvisa idzi pachinzvimbo zvikanzovadaro zvikanzova vachida kuti hanisiti constitutional government ndokuchibva paya ndokundiendesa kumbare ndokunotondidzitena kubva na 9 o'clock idzodzo kusvika usiku kusvika pati 7 o'clock ndirimo mumafemu malawyers angu ekuzeteletara nevakwamasikidze ndokuzomhanyamhanya ndokuzoti ndichitoburitswa mumafemu asi tiripo ndechekuti nyaya iyi haisi nyaya yekuti inyaya yanga ichiitika vanhu vandatoona kuti vanhu vanga varinga vanga vachitonditeera nekuti kuti nditaure kuti nyaya iyi yanga iri nyaya yepambudzi chete hazviiti matauta acho iwayo angatinzi andaobvutsiraisa kuti aivasungwe kumbare kwacho ikoko handina kwaona saka ndasiya kuti mhosva yangu inini inozoenda inini chete.
Saka kuburiswa kwamazeita uku mabvuma mhosva yamaa muchipomerwa here uye mazopomerwa mhosva ipi?
Hapana mhosva yandabvuma nekuti ndiri kuenda kudare nhafasi 8 kukoti nekuti vatovada kuprocida koti chaiyo chaiyo asi ndipo ndicho kuti neniwo ndiri kuyayawo machajisi ekuti varova vana vangu saka izvozvo zviri pachena kuti iopen assault yemwana ane 16 years arohwa neopen hands nebooted feet neclenched fist nemabaton stick zvokuti mwana uyu ari zvimba kumeso ari tondudza kuti maoko ake ari kurwadza saka ndiri kuenda kumapurisa ndonoitawo lodge complaint yeabuse yemwana mudiki nekuti ndavataura kuti mwana wamuri kurova uyu mwana ari fomu 3 vakamurova sekunonzwa ari kurova mombe.
Saka imi kushungurudzwawo kwamaita ikoku matosiya here mavhurawo dhoketi rekuvamhangarira mapurisa iwayo?
ndakutsvaga kuti ndoendawo kupi nekuti kuti ndimhanga repambare ipapo pandabva kusungwa hazviti ndakunotsvagawo rimwe police station kwandinoita lodge complaint nekuti kwandinogara ndinoendawo kubrickside bhanirana ndinoitawo lodge complaint yeharassment yeabuse neunfair detention nekuti mose andapara chaiyo chaiyo handiswiziva nekuti vari kuti ndaubvisiraita justice ndobvisiraita justice ndiri mumota mahwindi nemazarira akaitai ndorambidza mburisa kuti usasunge hwindi imhosva inonzi chiyo
saka mwana anga achienda kumidland state azobudirira here kuenda nerwendo rwake
hapana abvarurwa hembe mabhegi mama acho atorasika nekuti bhazi razosimuka zuvana vachirohwa saka tiri kuti mabhegi achaikwa mafoni apwanywa nokuti vanga vachitsikatsika munhu foni yake vapwanya vachimurova vakabvarura hembe dzanga akapfeka saka zvese izvozvo zvinhu zvokuti ukagara pasi unotanga kuzvibvunza kuti inyayei nevana kuti vanga vakuroverwei ndopaunotoshaya kuti ko vana vangu vakuroverwa mafoni vachipwanya vanga vachiapwanyirei
saka kudare muri kuenda nguvai
makuseni anhasi china na8:30 makuseni anai
kudare ripi
dare rekumbare hanzi nojustice court yekumbare
avo vange vari munyori weprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 hurumende yebotswana iri kutarisirwa kupa zvizvarwa zvezimbabwe zvinosvika zviuru zvitatu kodzero yokubatwa sezvizvarwa zvenyika iyi gore rino shingirai madondo anotipa nyaya iyi
gurukota rinoona nezvougare kupinda nekubuda kwevanhu mubotswana vangakang'aka vanoti pavanhu zviuru zvitatu nemazana mashanu vakakumbira kuti vatorwe sezvizvarwa zvebotswana zviri pamutemo zviuru zvitatu zvevanhu ava zvizvarwa zvezimbabwe vang'aka vanoti mudhorobha refrancistown chete pavanhu mazana matatu nemakumi maviri vanobva kune dzimwe nyika vari kuda kupiwa kodzero yekuva zvizvarwa zvebotswana vanhu mazana matatu vanobva kuzimbabwe mudhorobha refrancistown tine maapplication mazana matatu nemakumi maviri maapplication aya makumi maviri acho ndevana muzvinabhizimisi vanobva kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana mamwe acho ari mazana matatu ndezvizvarwa zvinobva kuzimbabwe vang'aka vanoti uwandu hwezvizvarwa zvezimbabwe hwakawandisa kudarika hwedzimwe nyika nokuda kwekuroorerana kunoitika pakati pezvizvarwa zvenyika mbiri idzi handingati mamiriro ezveupfumi kuzimbabwe asi zvizvarwa zvebotswana nezimbabwe zvagara zvichirarama zvose kubva kudhara sezvo tiri vavakidzani saka hazvishamisi kuti uwandu hwezvizvarwa zvezimbabwe zvakawandisa kudarika zvinobva kune dzimwe nyika amai Vivian Mushonga avo vakaroorwa mugore ra2010 mumusha weshachemuk uyo uri chinhambwe kubva mudhorobha refrancistown vanoti vari kutarisira kupiwa kodzero iyi mushure mekudaidzwa vachibvunzurudzwa nebazi rembotswana rinobata nyaya dzakadai
ndakaona kuti magariro epanapa ari bright through pakuti pane maopportunities akawandisa ekuti ndiri mwana weyouth kudai ndingakwanisa kukurarama kuvhurawo mabhizinesi kana zvimwe zvingakwanisa kuti zvindibetsere paupenyu kana kubetserawo vamwe kuzimbabwe ini handisati ndasangana nazvo saka ndiri kuzvionera kunoku so its a big opportunity kuti munhu kana woonewo wawanawo opportunity yekuti uwane citizenship yemunomu wokwanisawo kuti neodi woita mabhizinesi dzakaita seiwayo
chimwe chizvangwa chezimbabwe chakatarisira kupiwawo ugari hwebotswana muzvare Gloria Muzenda vanoti vakatora danho iri nepamusana pemamiriro ezveupfumi nezvematongerwo enyika ayo achiri manyama amire nerongo kuzimbabwe
chandiita kuti nditore citizen yebotswana magariro kugara zvakanaka kugara kwakaita muno nekuzimbabwe hazvifanani munomu tinobatsirwa vana kupinda zvikoro mahara hatibhadhari kuzimbabwe kunobhadhara kucliniki tinoenda mahara vana vanodya kuchikoro saka zvinhu zvese izvi zvinofadza kuti tigare muno
nyanzvi munyanzvi zvemutemo uye vari mudzidzisi pakaboron university college of law and professional studies vacharles kungwengwe vanoti chiitiko ichi chinogona kutadzisa zimbabwe kubuda mumadhaka mairi
ndakuti asa palocal industry dambudzo ndokuti vanhu vari kubuda vachinda vari kutiza vachiinda vanhu vane ndo krimu yacho ndiri kutiza from the country vanhu vaide vachisenza kuti vasumudzire nyika yemuzimbabwe ndo vari kutiza vachiinda into other countries
sazvino bva zvaura economy vose vango sara vanhu vaya aidza vasina kukwinda chiarahwa chembe kuzosara imomo saka dzizokwanisa kudevelopa nyika yedu.
Bumbiro remutemo muZimbabwe rinobvumidza zvizvarwa zvenyika kuti zvive zvizvarwa zvedzimwe nyika. Izvo zviri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda kunze kwenyika zvibatwewo sezvizvarwa zvenyika idzi. Botswana inyika ine vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nemazana matatu ezvuru. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tombo kupai misoro yenhau iri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News mune nyaya pamusoro pehurumende yeAmerica iyo inoti haisi kufara nehurumende yavaEmerson Mnangagwa nokurambidza vanhu kuratidzira uye kusunga avo vanopikisa. Mudaily News mekare gurukota rezvemukati menyika vaKen Matema vanonzi vakabuda muparamende zvechimbi chimbi mushure mokubvunzwa zvakadzama nenhengo dzeparamende pamusoro pekusungwa nekupambwa kwevanhu munyika. MuNewsday, mubatanidzo wawe European Union unoti kusavepo kwava Nelson Chamisa muhurukuro dziri kuitwa navaMnangagwa nemamwe mapata anopikisa zvichaita kuti zvichabuda muhurukuro idzi zvishaye basa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vatipe pfungwa dzavo pane zvavanofunga.
Makadiko, makadiko zvinyuwa shamararu weStudio 7. Ine ndinoitwa Chuma, ndiri muSouth Africa, kuEastern Cape uko. Tiri kudoo kutaura pamusoro papapa avo vanoitwa vamutodi avo. Vamutodi vanorwadza matauriro avo avanoita. Kwouya nyaya yemawar veterans, mawar veterans aya vanhu avo vakaroiwa nevakafa zvishuwa. Nhamo yarohwa munhu wese munyika asi iwahwo asi kuzviona. Chavaroda kudefenda chacho chinyiko chisi kuonekwa neruzhinji rweZimbabwe. Dai kwanga kuri kunzi mumabato ezvematongerwo enyika kumusha kwedu ko paitawo bato rimwe chete zvaro rinoda kutraina vana vemuZimbabwe kuti waende kundotora rusununguko, waende kundozvitorera rusununguko wega pachezvavo. Munhu weZimbabwe, mwana weZimbabwe atambudzika. Zvaiita nani, ndaiona sekuti raikura nekukasika bato iroro. Zimbabwe tiibatsire, tisimuke sevana weZimbabwe takabatana tirwise udzvanyiriri. Tanzwa nenhamo kunyange tiri munyika dzevamwe kudai kutambura chete.
Studio 7 apo makadi nezvenyu. Ini ndinoda kupa mashoko kuvakomana vedu veZimbabwe National Army vasiri mawar veterans. Sezvakataurwa navamahiya, dai mapepukawo maona kuti muri kushandira vamwe vanhu nemhuri dzavo kuti vagute. Vamahiya havana simba ravanaro rokuti vangati vanodzokera kundobata futi, asi kuti vane vachivimba nemi iye mevakomana vechidiki macho munonzi ndimi musina kugwa hondo. Dai masvinura, masimuka, mamiririra nyika yenyu kwete kumiririra vanhu vari kuguta. Kumisha kwenyu vabereki vanogwara, hama dzinogwara, ndidzozve dzinoshayiwa chekudya pamwe chete nemwewo muchinedzeka kubhadharira vana vechikoro. Saka muchasvikepi muchishandira kuguta kwevashoma, muchivictimiza veruzhinji vari kuchema pamwe chete nemi. Musaita sevanhu vanoguta vakomana imi vari kuami. Svinuraiwo, mudzokere kune vamwe. Tibatane tibvise vadzvanyiriri vechitema ava. Ndatenda.
Makadii mese, muri kushandira Zimbabwe kuStudio 7. Ndine mashoko andinoda kusvitsawo kuna Energy Mutodi nevese vari kumbunyikidza kodzero dzevanhu vatema muZimbabwe vanosanganisira masoja, mapurisa nemasiyaiwo. Chamunofarira kuziya ndechekuti ZANPF musangano wakatanga nemunhu wese ari muZimbabwe. Hakuna munhu akatanga asiri muZANPF. Ukaona vana veZimbabwe vaakubuda kureva kuti pane chiri kukanganiswa neZANPF. Haisi nyaya yekuvenga vamunangagwa kana yekuvenga utungamiriri weZANPF. Inyaya yekuona kuti vamunangagwa neutungamiriri negovernment iripo vatadza kuzadzikisa shuwiro dzevana veZimbabwe. So isusu sevana veZimbabwe tine shuwiro yekuda kuti Zimbabwe iende mberi. Ndokusaka muchiona tichiita zvatiri kuita, tichiratidzira kuratidza kuti hatisi kugutsikana neutongi huripo. Musashungurudze vanhu. Zimbabwe yakauya neropa tozviziya, asi musashungurudze vanhu. Kumbunyikidza kodzero dzevanhu, ikodzero dzevanhu kuenda munzira vachiratidzira, ikodzero dzevanhu kutaura zvichemo zvavo. Kana moti vanhu vakutaura zvichemo zvavo imi movarova, hazvina zvazvinobetsera ba. Zimbabwe ndeyedu tose, ngativei neshungu tinzwira netsitsi. Energy Mutodi.
Makadi weStudio 7, makadi, makadi iko. Haa, tinotenda nekufara. Ina uza muti kwa zechokwa licha zechaidzo. Ini nobatika na chaidzo ini weStudio 7. Kutidae zaita opa munu bunza nyadza munu bubunza kana izgezi. Muna kaita sama hiya. Mutodi. Mungadia musinga mbawadae zepa kukana kwa bunza zumwe zinu. Nekuti nyadza vanotaura pamusoro peZimbabwe ka dzinotonyadzisa, dzinotonyadzisa mupfungwa. Samutoda haana kana chanokwanisa kuita kana chimwe chete zvacho. Akatadza kudza magitari chayo chayo Mutodi. Aitengesa nepa dzemumhepo kana mutaro, asi nhasi yanosapota zana chiti yakanaka iyo. Aini Mutodi nafeva pake ini haana kana chiyamura vano veZimbabwe bawo. Mahiya uyu anotaradzwa kuti vanodzokera muhondo undodiko. Wakafa here? Wakafira hondo wakafa kare wanachitiepo wanatongogara nevamwe kwete wanacho wakanotara muhondo ba wachitadzokera muhondo ndodiko acho. Ngavanyara kwasa zvekutaura ba vanacho kuti vataura ngavatinyarire zvavo zvachosa namahiyawa. Nyika itongo nehistory bauti nekutakarwa takarwa kwete munhu wese ari kutorwa paari ipapo. Ngavasiyane nesu. Taniita isu nevanhu avo veZANPF isu. Ina angu Duncan Mulambo, ndiro Cape Town Question Cape.
Dini vashamarari veStudio 7, isu tinosimba hedu tiri kuno kwatiroko tiri kutambura tiri kuno kuSouth Africa. Ndine mashoko aDouglas Mahiya uyu, unotaura zvisina nebasa rese uyu. Hondo yanoti akazvipira kurwa, anorwa ega here anoti apeti maoko. Ngaazive kuti vanhu anorwa asiriye unorwa achembere, chii chaanorwa icho checho. Kana achitemba kuti chamubatsira kurwa, hatisu takambomubatsira. Tine chitorwisana naye isusu vacho.
Tinotenda vose vakwanisa kutumira mashoko paWhatsApp yedu. Tinoda kukuyeuchidzai kuti mashoko aya haanei neStudio 7 asi ipfungwa dzevateereri. Tinokurudzirai vanotumira mashoko kuti vasanyombe kana kuninipisa vamwe, uye itai kuti asarebese kuti titore akawanda. Tinokukokai kuti mutitumire mashoko enyu paWhatsApp namba yedu inoti 001-202-465-0318. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri wemauto eAmerica, General Joseph Dunford, vanova sachigaro wemauto ose kana kuti Joint Chiefs of Staff, vanoti mauto eAmerica haana kuhurongwa hwekubuda muAfghanistan nechimbi chimbi. Vati kubuda kwemauto eAmerica muAfghanistan kuchaenderana nezvibvumirano zvinenge zvaitwa zvichaona kuti nyika iyi yakagadzikana. Musangano wekuchengetedzwa kwemhuka weConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora watanga kuGeneva. United Nations inoti kune mhuka nemiti zvinosvika miriyoni imwe chete zviri munjodzi yekutsakatika zvachose. Izvi zvinosanganisira matwiza nedzimwe nhando dzehove. Iko zvino tichimbotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vakakatamadza vanhu vazhinji pavakataura kuti vanoda kutenga nyika yeGreenland kubva kuNorway. Umwe wevanoongorora zvematongerwo enyika vaKelvin Manduna vanoti mukati mokuedza kutenga Greenland uku mune nyaya yokusimbaradza kuzvidzivirira kweAmerica pamwe chete nokukwanisa kuchera migodhi yezvichokwa zvinokosha. Izvo zviri pari zvino zviri kucherwa nenyika yeChina ichitengesera America. Tabata vaManduna kuti tunze zvizhinji.
Zvinoshamisa pandakatanga kuzvinzwa nekuti kungomuka kwavakaita vachifunga kuti imwe nyika ingada kutengesa nyika yayo territory yavo pasina consultation. Zvinhu zvaishamisa kuti vakazvifunga sei. Asi vamwe vanotarisawo nyaya dzeforeign policy nedefense vanoti aiwa kwete, America ine besi yayo ipapo and maChina ari kuGreenland ari kuita mining ikoko, vari kumaina marare earths ari nodiwa stereki panyaya dzekugadzira matechnology. Saka vanoona kunge vaTrump vaiofunga kuti vakakwanisa kutenga vanenge vachikunda maChina ikoko nekuitira nyaya dzedefense.
Kune nyika inogona kutengwa neimwe nyika here zvachose?
Zvinogona kuitika. Mukata muno muAmerica matiri pane nzvimbo dzavaimbotenga. Kuna maLouisiana vakatenga kubva kumaFrance, maIreland vanhu vanombotengesa. But nyika yakakura zviri strategic sana Greenland vaya, handioni pane angaitengesa. Yakanyanya kukosha.
Pane chikonzero chavakataura?
Havana kunyanyotaura ivo, asi sekuverenga kwandaita vanoongorora nyaya dzenyu dzezvinhu zvemiritari neforeign policy semataura andaita vari kuti ivo Greenland ya iri strategic pairi. Ndo pavakaisa mabhesi yavo yeAmerica yavanoti tool base. Vanoona kunge kana pakaita vanoda kuvarwisa seAmerica, kana ivo vari vakatarisa pari paGreenland vanokwanisa kuita early warning yeattack vari paGreenland paya. So it's militarily strategic. Chepiri, pane marare earths muGreenland imomo. Already maChina ari kunzi ane mamine 4 muGreenland and vari kuisa mari yakawanda vachiisa maprojects airport vari kuvaka ikoko nezvimwe zvakasiyana siyana. So maChina ari kutotengesa marare earths aya kune America. Marare earths aya ari strategic, mastocks acho ese amaoko emaChina. Saka ndo zvimwe zvavanenge vada. So vanhu vari kuti haisi nyaya yeGreenland, inyaya yekurwisa maChina ari kuGreenland. Ndo nyaya yacho, ndo zvotaura vaongorori.
VaKelvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tenda Simon Chimbetu sezvo nguva yedu yapera rikatimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende inokumbirwa kuti itambirise vari pamudhandigere mari inosvika ma300 emadhora. VaRaymond Majongwe nevakomana vavo vaviri vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimosva nhasi. Botswana inotarisirwa kupa zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru zvitatu kodzero yekubatwa sezvizvarwa zvenyika iyi. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.